This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo gumiguru 18 2015. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDCT rinosvora mashoko akataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kurushinga kumashonaland central ekuti vanhu vedunhu iri vasabvumidze mamwe mapato asiri ZANU-PF. Sangano revashandi reZCTU rinotirave kuronga kutora matanho ekuti vashandirwi vakamisa vashandi mabasa vasina kuvapa mari dzavo dzemihoro vatorerwe matanho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDCT rinoti rinosvora zvikuru mashoko akataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kurushinga kumashonaland central svondo rapera ekuti vanhu vemudunhu iri vasabvumidze mamwe mapato asiri ZANU-PF. Mutauriri weMDCT vaobet gutu vanoti sebato vanoona mashoko aya seanokurudzira mhirizhonga uye amai Mugabe avafanirwa kunge vari munhu anoita izvi semudzimai wemutungamiri wenyika. Vanoti bato ravo riri kuronga kutora matanho pamusoro pemashoko aamai Mugabe aya. Ngatinzwei hurukuro yataita navagutu pamusoro penyaya iye.
Takatambira mashoko awa nokunyunyuta kukuru chaizvo. Takashamisika kuti vanova ndiwo first lady wenyika, mudzimai womutungamiriri wenyika, kana orasha muromo achitaura kudaro kuti muno mumashonaland central i-one party province, hatidi kunzwa kuti kune mamwe mapato anouya achikambei namuno vakauya vadzingei. Takatoona sokuti yanga ichitova iyo instruction yavaipa kuvanhu vavo veZANU-PF mashonaland central kuti kukauya mamwe mapato asiri ZANU-PF rovai, dzingai kana tovurayai. Tototi muchirungu vaitoita incite violence. Saka tanoha kunyunyuta zvikuru zvokuti tiri kutotora matanho akasimba okuti tizivise nyaya yokunyunyuta kwedu ichaenda kuvakuru vakuru veZEC, chairperson veZEC Justice Rita Makarao, tichaona tavanyorera tsamba tichiita register our extreme disappointment nezvakataurwa namai ava. Hatisi kufara zvamuchose.
Asi mushure mekunge vataura mashoko iwaya, pane zvamati manzwa here zvati zvaitikawo kunhengo dzenyu dziri mudunhu iroro?
Tinowana nguva zhinji mareports okuti ko vanhu vanotyityidzirwa kuti vasauya kumusangano kana kuti vasaita musangano yeMDC. Mazuva maviri apera ava ndakasangana nachairman wedu wemashonaland central province kumuzinda mukuru wedu webato weGarden South, vachitotaura ivo kuti havachakwanisa kuti vachashedzera misangano nokuti vanhu votya. Vanoti ivo takanzi tikangoonekwa tichiita zveMDC tinosara pano tichipondwa. Kana vakapiwa minda vaya tinotorerwa minda, kana vanoda kuzopiwa mbeu vaya vanoti hatizopiwi mbeu kana rumwe rubatsiro nehurumende. Saka zvaakutotinetsa isu kuti toita musangano usiku here, toshanda usiku here savaroyi. Saka zvaatova pachena kuti zvakasiya zvataurwa naamai ava Grace Mugabe zvatokonzera pishi nemheremhere mudunhu remashonaland central.
Avanga vari mutauriri webato reMDC Tiva Obeti Gutu vari parunari muHarare neStudio 7. Sangano revashandi reZCTU rinoti rave kuronga kutora matano ekuti makambani akamisa vashandi mabasa asina kutanga avapa mari dzavo dzemihoro dzavakanga vasiri kutambiriswa kwemwedzi yakawanda vatorerwe matano. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti zvakare vashandirwi ava havasi kuda kutaura kuti vachapa vashandi vavakamisa mabasa ava mari dzavo dzekumiswa mabasa riini. Ngatinzwe hurukuru yataita nava Moyo pamusoro penyaya iyi.
Mamembers vetu vakatondaniswa kuma companies kana nzvimbo dzakasiyana siyana kusvika nhasi pana zvavakapiwa. Vamwe vacho maemployers havasi kukoperata kuti vataure kuti vari kubhadhara here zviri kutaurwa nemutemo kana kuti zviri kufamba sei. Hapana kana communication kune vamwe vatandaniswa. Sisi kuaba vakapiwa matsamba yokuti ngavabve kukambani nguva yafura iyoyo. Hapana zvimwe zvakamboitwa nemaemployers. Hapana kana communication kune vamwe. Saka chinhu chinotinesa isisi vashandi kuti ndiyo attitude iri kuratidzwa nemaemployers etu.
Saka mune matanho amuchatora here?
Hongu, kwekutanga taifunga kuti mutemo pawakasainwa naPresident wenyika kuti zvachinjwa. Tinovashandiravo vachadaidza ivavo vanenge vakaafektwa vachivataurira kuti vachabhadhara sei, vachazvifambisa sei. Asi nekuti tichiona pakatonyararwa hapana zviri kuitika, tatoita madanho yokuti tikwanise kuenda kumadare. Tiri kuadvisa mamembers edu kuti ngavaiende pavanokwanisa kuti vakwanise kurecover mari dzavo. Nenyaya yekuti maemployers havasi kutaura kuti zvichafamba sei remangwana.
Ivo vashandirwi vari kupikisawo mutemo iwoyu kumatare edzimhosva. Imi makatambirawo sei danho iroro?
Tinozviziva kuti vanosangano rinomirira maemployers ratoita application kudare rezimhosva. Isisu tiri kupokana nazvo patinosangana paplatform inonzi Tripartite Negotiating Forum. Tatozvitaura kuti hatisi kufara nedanho ratorwa nemaemployers kuti vaende kudare. Saka isisu tichaopoza zvavakaapplya kuti zviitike.
Vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wechechi United Church of Christ in Zimbabwe, Reverend Ephraim Tafura Chandaisira Ngadzore, vanoti vanofara zvikuru nekukwanisa kwechechi yavo kuumba hwaro hwekuti vavhure chikoro chepamusorosoro cheGazaland University mudunhu rechipinge kuManicaland. Reverend Ngadzore vanoti kana zvinhu zvakafamba zvakanaka, vanotarisira kuti chikoro ichi chivhurwe kutanga kwegore rinouya. Zvidzidzo zvinosanganisira zvekurima, zvezvicherwa, zvekurapa pamwe nedzidzo ndo zvichange zvichidzidzwa paUniversity iyi. Church of United Church of Christ in Zimbabwe yakatanga muZimbabwe mugore ra1893 uye ine zvikoro zvinosanganisira Mount Selinda Chikore neSt Calvin. Ngatinzwei hurukuru yataita naReverend Ngadzore.
Isusu United Church of Christ muna 2002 takatanga nezvekuda kuvake Gazaland University. Tatanga kudaro takaita ground breaking yedu panongo paSt Calvin. PaSt Calvin ipapo apa ndo pasendi peuniversity yedu. Takaita maactivities today anditi charter yavanoti charter hwaro tsamba inobvumidza kuti muZimbabwe muwe neuniversity sechurch or organization. Takaita process yekuinyora ichitungamirirwa naDr. Richard Maposa. Chata yamirira kuti inosubmitwa kubhodhi rinozvizimche rinoapuruvha mauniversities ese. Zvichitaura kudai zvese zvavanoda vezimche zvava pachena zvavepo. Vasarekwa kundosubmita vanga vachida kuti vaone kuti United Church of Christ ine value yakadini sechurch. Saka today takaita yetinoti general audit yaisanganisira financial yosanganisira asset base yedu. Tikaona kuti United Church of Christ takamira pa plus or minus 22 million. Saka tichitaura kudai izvezvi Damira zvinopano taita zvezvi in place.
Matone zvivakwa here painvestor apa panguva yamakamirira tsambaidza?
Zvivakwa tagara tinazvo kudai ndezvekunoziva kuti university normally ine peinozoenda but inogona kutangira like isu takasvategaiza kuti imwe vanhu imwe pakati ichatangira kuchikore high school, imwe yotangira kumaflinder, imwewo titawo taidentifya imwe building muchipinge yetinoda kudookipaya.
Saka zvidzidzo munotarisira kuti zvinotangwa riini, uye vadzidzi mune muchivatora kubva mudunhu renyu remanicaland chete here kana kuti munyika yose?
Vadzidzi tinotora nyika yose, hatisarudzi kuti mundau here kana kuti tinongotora vese. Zvidzidzo kuti zvichatangwa zvariini, kutarisira kwedu zvinoda kutanga 2016.
Avanga vari mutungamiri wechurch yeUnited Church of Christ in Zimbabwe, Reverend Ephraim Tafura chandaisira ngadzore vachitaura neStudio 7 vari kuchipinge. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namai Lucy Makaza Mazingi, vanoshanda ivo nesangano reYouth Empowerment and Transformation Trust kana kuti YET. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7, mai Mazingi.
Maita henyu mukoma Blessings.
Tichitarisa sangano reYouth Empowerment and Transformation Trust kana kuti YET, mukatudzoti rakatanga sei chaizvo?
Rakatanga mugore ra2004. Donzo redu ranga riri kupa nzvimbo kana kuti platform kumasangano anoshanda nevechidiki kuti vasangane pamwe chete, vagoone kwavari kuronga zvinhu zvavo pamwe chete, kuti mazwi avo akurudzirwe mune zvavanenge vachida kuita. Hosi, takaona kuti ukashanda uri sangano rimwe chete uri mune chimwe chikona icho, Mwari mune chimwe chikona icho, hamunyatsonzwikwa nekuti kazhinji munenge muri vadiki. Tikatarisa anofunga magariro atakaita muZimbabwe, kana uri mwana mudiki kuti unyanyonzwika izwi rako ndokunge watoita ruzha. Chataida kuti vanhu vasangane vagokwanisa kunge vane izwi hombe inokwanisa kuti vagonzwika kwese kwese. Chandokutanga kwatakaita tichingosanganisa mapato akasiyana-siyana anenge achitarisa zvinhu zvakasiyana-siyana zvinotarisirana nevechidiki. Saka masangano aya anenge achisanganisira vechidiki vanoita zveutachiona hweHIV and AIDS, vechidiki vanoitawo zvevanasikana, vechidiki vanoitawo zvemabhizimusi, mastudents, vechidiki vanoitawo kunyange nezvedemocracy and governance, zvekuratidza kuti kusarudzwa vana vadiki vechidiki voparticipatawo sei. Saka yanga iri platform yekungoti mayouth akangowanda vangosangana vachironga zvinhu zvavo pamwe chete.
Mungati muri kubudirira here pazvinangwa zvenyu zvamakatangira iro sangano iri?
Ndingati tiri kubudirira nekuti kazhinji zvataiona kazhinji kana vechidika vari kumatebeleland, vamwe vanenge vachingoitawo zvinhu zvavo vari kumatebeleland, vanenge vari kumanikaland vachingoitawo zvanhu zvavo vari kumanikaland, vari kuHarare vachingoitawo zvinhu zvavo vari kuHarare, asi takakwanisa kusanganisa nyika yese.
Ko, kumaruva munomboendawo here? Ndezvipi zvirongwa zvamunoita nevechidiki vari munzvimbo idzodzi?
Kumaruva tinoenda zvakanyanya nekuti vechidiki vatinoshanda nawo kazhinji mapato anenge atori mumaruva, anenge ari munharaundo dzakasiyana-siyana. Saka mamwe maprograms atiri kuita izvozvi ndeyekutarisa kuti vechidiki vanokwanisa kucontributa sei mumalocal government structures avo munharaunda dzavakagara. Nekuti kazhinji tikatarisa malocal government structures, even madevelopment committees angava ari pavillage kana pawadi, vechikuru ndo vanenge vari mutungamiriri. Saka tinotarisirawo zvatiri kuita mazuva ano ndezvekuti vadiki ngavapindewo imomo vachikwanisa kupawo njere dzavo, vachikwanisa kugarawo pamwe chete nevamwe vechikuru, vachikwanisa kuti mazwi avo nezvido zvavo zviwanikwe zviri kuiswawo madevelopment programs munzvimbo dzakadaro. Tinotarisira futi nyaya dzeutachiona hweHIV and AIDS, inyaya dzatiri kukwanisa kunge tichitaura zvakare nevana vechidiki munharaunda dzese dzakasiyana-siyana. Even nyaya dzemibato yemaoko inyaya dzatiri kukurudzira chaizvo, nekuitawo kuti vechidiki vanodawo kuti vatsvage mabasa tione kuti vanokwanisa kugadzirawo here vamwe mabasa vanodawo kuita mabusiness vanokwanisa kuita mabusiness hatinyanyo kurudzira zvedu seyeti kuti munhu wese wechidiki anzi ngaite business unogona kunge usina kana chido chekuita business kana kuti usingakwanisi saka tinongoitawo zvimwe zvekuti vana vadiki vakwanise kuwanawo mikana yekuti vawane mabasa saka tinokurudzira sitereki kuti vadiki vari pasava varambe vachingopusha hurumende yedu kuti toitawo sei isusu tee chidoo zvedu kuenda kumabasa ngatiwane mabasa varoda kuita mabhizinesi voita mabhizinesi saka ndodzimwe nyaya dzatinenge tichingokurukura nadzo nekungogarawo pasi nevakuru vemunharaunda dzimwe nedzimwe vachingokurukurawo nezvinenge zvichiitika munharaunda sevana vechidiki
zviri kutambirwa sei tinoona ka kuti hazvisi nyore nekuti kazhinji vadiki vanongonzi hai mi muri vatungamiri vemangwana
tiri kuona iko zvino tinongonzi vadiki nevatungamiri vemangwana asi kazhinji tiri kuona kuti nyika yedu iri panguva yakaoma zvinhu zvakaoma saka kana wokuuya une idea yaunayo dzimwe nguva uri kuwanawo mukana wekuteererwa tiri kutongoteerwawo dzimwe nguva tinozotipewo maripoti enyu zvamuri kuita kare taimbozvitarisa kuti varoda kunyanyoongorora zvatiri kuita but dzimwe nguva tiri kuona kuti hurumende yedu iri kuda kuedzawo kutsvagawo maideas kubva mune vechidiki kunyange zvavo mamwe acho mazhinji vasingazomaimplimendi asi tiri kuwanikwa tichitodaidzwawo even kana kupalamendi kunzi tiri kusanganawo kana kuti neministry yenyu yeyouth tipewo maviews enyu mubhajeti zvi zvamuri kudawo sevechidiki saka tiri kuona hedu kuti kamukana karipo izvozvi kekuti timbonzwikwawo
aiwa tinokutendai zvikuru mai mazingi nekupinda muchirongwa chedu
maita zvenyu komablessing nenguva yakanaka
manga makateerera kubva kune mumwe mukuru wesangano reYouth Empowerment and Transformation Trust kana kuti YET amai Lucy Makaza Mazingi muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Kambo mabasa kubva kuna Thomas Mapfumo tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro wenhau zvakare bato reMDCT rinosvora mashoko akataurwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ekuti Mashonaland Central ibato idunhu rezano PF chete sangano revashandiri ZCTU rinoti rave kuronga kutora matanho ekuti vashandirwi vakamisa vashandi mabasa vasina kuvapa mari dzavo dzemihoro vatorerwe matanho tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye
a very good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20.